Musarwa akanga akakumbira nechekare kuti zvapane constitution 1 kumbira mutemo zvinosanganisira kushanda kwemacivil servants zvoda kuzvigadziriswe. Saka vatishedza nhasi taona kuti pari zvinezvi vapasati paswa mutemo mutsva inotarisa nemashandiro evashandi vemuhurumende yatinoti iyo Public Service Act tinomboshandisa zviripo izvozvi izvi. Zvinova zviri kuti mabatsiro atatiita kudhara tiNJNC tichamboramba tichibata takadaro kusvika paitwa mitemo minyowani or mitemo mitsva.
Ko, panyaya yekuti vashandi vehurumende muri pasi pesangano reApex Council zvicharamba zvakadaro here izvi?
Zvafanira kwatiri zviri muApex Council kuti tigadzirisane tioti patisi kuuya nepapi netoona topagadzirisa sei. Zvinova zvinhu zvira zviitwe nemukasika kuti tizokwanisa kunoona hurumende tabatana tonotova tine inonzi one voice.